This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, zvita24/2015.
Makateerera kuStudio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemire ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vakawanda vanotadza kushanyira hama neshamwari pazoro rekisimusi nepamusana pekushaya mari.
Mutungamiri weMDC vamogentsvangirai voumba vanoti upenyu hwevanhu munyika huri kuoma zvichikonzerwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nebato ravo rezanuPF.
Azvo zvakatiomera nekuti mvura haisi kunaya, zvipfuwo zvedu zviri kuonda zvichatofani kushaya mvura. Apa gore rino Christmas haitimiriri zvakanaka nekuti hatina chikafu chokupa vana.
Studio 7 inoenda kumasvingo uko inonzwa kutambura kuri kuita veruzhinji.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi pamusika wembare panga pasina kuzara nevanhu sezvinosiitika panguva ino, sezvo vanhu vakawanda vasina kushanyira hama neshamwari rwendo runo nepamusana pekushaya mari. Mamwe mabhazi anga achidzikisa mari dzinobhadharwa neveruzhinji. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Uyo ndimushaka Vupo Matavire achiti kisimusi yatosvika. Pamusika mukuru wembare nhasi pange paine vanhu vashoma vange vachikwira mabhazi zvekuti mamwe makambani ange achitoderedza mari dzemabhazi. Ongororo yaitwa neStudio 7 pamusika uyu yaratidza kuti mabhazi mazhinji ange asina vanhu, uyewo ivo vemabhazi vati vanhu vange vari vashoma zvakanyanya kana zvichienzaniswa nemakore apfuura. Mumwe anoshanda neimwe kambani yemabhazi anotakura vanhu vanoenda kwaMutare uyo ati anonzi Tawanda ati gore rino zvinhu zvakaoma uye kwange kusina basa rakawanda.
Zvotasakumisatwenifuka kurifamba munhu kubva kusini kusvika mani vanhu vanenge vachikufamba chete ati manje vanawana itaitai sekuti Krismasi akati Krismasi musi weKrismasi yechaivo kwaimuka kuri bhizi toburika kuma12 musi weKrismasi yechaivo ada vanhu kungoti mangwana zvinosenzia.
Tawanda ati makore apfuura panguva yekisimusi vanosiwanzokwidza mari dzemabhazi asi gore rino hakuna vanhu, saka mari hadzina kukwira. Ati semuenzaniso kambani yavo iyo inobhadharisa $12 kuenda kwaMutare nhasi yange yadzikisa mari kusvika pamadhora 9 kuenda kuChinoi kubva kuHarare uko kunoita $4 kusvika pamadhora 6 kana vanhu vakawandisa kwange kuchiita $3 chete. Mumwe mukuru wekambani yemabhazi yeCNG anoenda kuKariba vaElvis Chiveto vaudza Studio 7 kuti vanhu vambotifambei mangwanani asi masikati kwange kusina vanhu. Mumwewo anochaira bhazi rinoenda kumvurwi vaMishe Gumbo vaudza Studio 7 kuti kwange kusina basa uye vange vamira pamusika kwemaawamana vachitadza kuzadza bhazi ravo.
Ngwanza kunodhoba handizvimwe zvezvezvetsarutsaruwangukandiwo mari yakatakwa kuti $5 nguru vangotaurwo mari dzakaneta neto dzinova dziriwo mari dzatinofanira kunyorwa kana $10 nguru $15 hatiaana mari votokalkulata takavati $15 hafambi.
VaCuthbert Kawara avo vange vachienda kuKaroi vaudza Studio 7 kuti gore rino pange pasina nyonganyonga pamusika wembare uye vakwira bhazi zvisina mhirizhonga.
Nhasi ndaona zvanga zviri nani hazvo because mabhazi kuya anga achiuya asi ambotinonokei sekambani yandinofamba nayo kwaCG yambotinonokei ndodaira kuti vanga vakawandirwa nevanhu sezvo iri holiday.
Zvichakadai mapurisa ange akawanda pamusika wembare uye masikati mukuru wemapurisa muHarare senior assistant commissioner Shadrick Mbaiwa nevamwe vavo vashanyira musika wembare vachiona kuti vanhu vange vachifamba zvakanaka here vachitaura nevatori venhau pambare mutauriri wemapurisa chief superintendent Paul Nyati vati pane mamwe makambani ange ari kubhadharisa vanhu mari dziri kunze kwemutemo uyewo pane mamwe mabhazi ange asina zvinodiwa nemutemo
mamwe mabhazi haana mapemits haana mvume yekutakura vanhu tabata mabhazi maviri anoita iwo musha yavanhu skuhi yekumasvingo vane bhazi rinofanira kutakura vana vechikoro asi raakuya muno muHarare richitakura vanhu risina mapepa kufamba rwendo rwakadaro saka inyaya yatiri kutoongorora bhazi ritaritora uyezve ticharendesa VID tazoona zvekare bhazi reroadlink risina mapepa rine pemiti yakaexpire richitakura vanhu zvekare zvinoisa upenyu hwevanhu mutsaona nokuti kana vakaita tsaona hapana compensation nokuti havana insurance
kunyange hazvo vazhinji vatadza kufamba nekuda kwekushaya mari pamwe nekuoma kwakaita zvinhu munyika vanyati vati kushayikwa kwevanhu vange vachifamba ingangove nyaya yekuti vakateerera chikumbiro chemapurisa chekuti vafambe mazuva ezororo asati asvika makambani akawanda pamwe nehurumende vakatadza kubhadhara vashandi mari dzavo dzemuhoro pamwe nemabhonasi izvo zvichaita kuti vanhu vatambe kisimusi vasina chekubata ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
Mutungamiri weMDC vamugenzvangirai vanoti kutadza kutonga kwavanoti kuri kuitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU-PF ndiko kwapa kuti hurumende itatarike mukubhadhara kwayo vashandi vayo uye kuti upfumi hubude mumadhaka mahuri. Vatsvangirai vanoti makambani akawanda ari kutadzawo kubhadhara vashandi nezvikonzero zvakasiyana-siyana asi chikuru chacho chiri nyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Sachigaro weApex Council sangano reva sangano rinomirira vashandi vehurumende vose vaRichard Gundani vati vari kuedza kuita musangano negurukota rezvevashandi kuti vanzwe nezvemihoro uye mabhonasi avo vati vakanyora matsamba ekukumbira musangano uyu asi hapana chati chabuda mauto nemapurisa chete ndiwo akapiwa mari dzemihoro asi pasina mabhonasi vatsvangirai vati vaMugabe nebato ravo vari kupedzera nguva munyaya dzekurwisana kuri kuitika mubato iri kuti ndiani achatsiva vaMugabe kana vasiya chigaro. Studio 7 haina kwanisa kutaura nemutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi ravo asi tabata vatsvangirai tikavabvunza nezvemari dzevashandi.
Hai, ratonetsa ratonetsa nokuti zvino Christmas yegore ino iri kunza iChristmas yemanga manga plus mabhonasi hakuna zvizve zviri kungonetsa. Chinosaka kuti zvinetse kudaro ndechekuti one hurumende haikwanisi kuwana mari kana maindastri achivharwa kana mamaini kana mamaini kana mapurazi asingakwanisi kuburitsa zvaanoburitsa. Tax revenue yegovernment has decreased. Touyawo panyaya yekuti iye zvino izvi chikwereti chehurumende chiri kuramba chichitokura uye havana minzi kuti vanochibhadhara sei. Touyawo nyaya dzekuti vanoda kuunza mari kubva kunze vachiisa muno vanoona vaakutukurirwa havasi kutambirwa nomufaro mukuru kuti maita yachimauya kuzobetsera nyika yato. Zvese izvo zvinokonzerwa neleadership yeZANU-PF. Isu hatifungi kuti nyika upfumi hwenyika husumuke hunosumuka nepfungwa dzakadaro.
Ko kuri kuti vanhu vati MDC ngaipinde panyanga zvii zvamunoita kugadzirisa matambudziko asangana nevanhu munyaya dzezveupfumi?
Aiwaa, isu takambozviita vanhu paGNU. And paGNU takatanga kuti yataiti short term intervention, short term recovery program. Zvichida izvo kuti takatanga kustabilize economy. Vanhu vakadzokera kubva tikabvisa madhora, tikaisa madhora US, tikatanga kuvhura mafactory. Zvinhu zvazvisirimo maindustry, masupermarket umu zvabva zvazara. Zvese zvotaridza kuti upfumi hunogona kugadziriswa. But hunogadziriswa nevanhu vanoziva zvavari kuita, kwete vanhu vanongoda kuita humbimbindoga hwepower chete usiri hwekuti nyika inofamba ichienda kupi.
Tochitarisawo kuti vaMugabe vanenge vaakusvikaiwo makore makumi mapfumbamwe nemaviri gore rinouya here mukutanga kwegore rinouya here. Izvi zvinoonekwawo sei nevari kunze?
Vari kunze vari kutokashamadza kuti chiiko chambobata mukuru yeyu chokuramba akangoomerera panyaya yechigaro pachinambo chokuti azorore. Chiko chirumbo saka kuti arambe akangoomerera pachigaro. zvinotova shamisa kuti hakwashaya kwawo here kana vadiki kana muzano macho kwashayawo vadiki. Zvino nyaya iri kunetsa pano yekuti hapana munhu anogona kuisa mari munyika ine munhu akusvika kuma 92 nokuti vanongoziva kuti kwaanozouya ndiani. So makatarisa kurowana kuri kuita vanhu vekuzano vachiputsana vachidii vachidii, zvinobva zvaafekita futi national confidence nokudawo kuti vanenge vari vachitarisa zvinhu vanoona kuti kana pati yacho inonzi iri kutonga inotonga sei, iye zvino kwaani runyere kupe wokuti mwemusa Mugabe vari kurera kuti mukadzi wavo akuita take over, mwana wavo akuita take over. Handizvo zvinoita kuti nyika yegonzi ine confidence yepasi rino. Vazhinji vanhu vari kutokashamadza kuti nemhaka yei zvo zvakadaro zvichiitika muzimbabwe.
Mutungamiri wemdc vamogen tsvangirai vari parunare muHarare.
Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvave kubuda sechokwadi zvichitevera kutemwa kubva kumativi ose kwoitwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachishoropodzwa nekuita mabiko mahombe kumuzinda kwavo svondo rino, iyo nyika ichinonga svosve nemuromo. VaMugabe vanonzi vakaitira mabiko ekupera kwegore makurukota avo vadare pamwe neutungamiri hwebato ravo rezanupf. Mumashoko avo vaMugabe vanonzi vakatendawo vana vezimbabwe neushingi hwavo munguva yekunge zvinhu zvakaoma. Asi vamwe kusanganisira vemapato anopikisa vanoti mutungamiri wenyika aifanirwa kusendeka mabiko aya parutivi senzira yekuremekedza ruzhinji rwevanhu ruri kutadza kutamba kisimusi nemazvo, kusanganisira vashandi vehurumende havasati vawana mihoro yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaobet Gutu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachitsigira ZANU-PF vaGoodson Nguni. Tatanga nekubvunza vaGutu zvavari kupokana nazvo pamabiko aya.
Zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kuti hurumende yakabhuroka isina nechouviri seZANU-PF inotungamirirwa naPresident Mugabe. Inoonekwa ichiunganidza mhomho yavanhu vachiita mabiko, vachirya, vachimwa, vachidhakwa, vachitamba, ruzhinji rwenyika more than 80% yomunyika ichifa nezhara. Tose tinoziva kuti gore rino chairo vashandi vose vehurumende havana kuwana bonus. Nhasi pano mumwe ticha atondifonera vachiti ndangowana payslip yaDisemba, taenda kubank tawana kusina mari, asi payslip yanga itaura kuti unokora nhasi. Izvi zvongoreva kuti hurumende mbudu yayo haina chinhu. Zvinotishamisa kuona vaMugabe vari munhu anofarira zvemafaro nyika iyo iri mukutambudzika kwakadai. Tatambura
oraiti vaGutu, vaGutu regai ndipe mukana kuna vanguni. Munoti nemashoko autaurwa navaGutu
tichitanga kwanga pane vanhu vanosvika 100 vanosenza department rapresident sechipiri vanhu ivavo dai vasina kuita pati mari yacho yesadza yeraisi yechicken yenyama yakapeiswa naPresident ayaibhadhara masalaji anotaurwa nevanhu avo. Vatinorishandisa ndechekuti nezero iye wedu tsvangira yakaita pisnas pati yebato rake. Chinoshata ndechekuti pati yacho iyoyo yakabhadharwa yebusy chambers vaisevha vanhu vehotera muHarare. But izvi zvadaro handivashoropodzi kuti vakaitirwei pati yebusy chambers, handidaro ini. Inyaya yekuti iti tiri vanhu vatema, panoshayika vanhu vanhu vatichema tinotendera vanhu zvokudya vanhu vodya. Zvino avava vanhu veboka iri isingi yadi vana vezimbabwe rinopiro kana zvinhu zvichifamba zvakanaka tiregedzai kudya, tiregedzai kufara kuti tikasvika Christmas zvichakavharwa musi wa25. Hapana munhu aitamba ngochekutanga vanhu vakadya sadza raisi nenyama yanga yadhirekwa naPresident. Chaita kuti vanhu vakabhadhara kumabhonasi masanctions avakakumbira kune varungu vavo vanhu veMDC. Ivo vaGutu vari kutaurava takavaona vachibuda mune munyika havasi muZimbabwe vari kudya nevarungu kune imwe nyika nekwavakaenda. Takavaona vachibuda paintenational airport vari kudya mari nevarungu.
VaGutu pindurai.
Ndoda kutaura zvinhu zviviri zvinokosha. Chokutanga ndechekuti hapana Christmas party yakaitwa neMDC yakahostwa nemaBritish. Ndo point number one. Point number two, ini handidye mari yevarungu. Hapana munhu weMDC unorya mari yevarungu. Ndomuka mukoma Nguni vanokanganwa kutiwo Besides the politics ndiri gwetavo rine kambani yangu inoshanda selawyer ndatova nemakore anosvika almost 30 years ndiri gweta saka ngavazivewo kuti ndokurarama kwandinoitavo politics ndotoita sechido kushandira vana veZimbabwe hakona kuti kutsvaga kurarama ndozviri zvandoda kunditaura izvozvo.
Vanguni, tinozwa kuti nerimwe gore kwaita mhare kana drought vamugabe vakasendeka mabiko avo ekupemberera kuberekwa kwavo vachiti ayo hatingaite mabiko nyika ichitambura vaitadzawo here kuita zvimwe chete izvozvi gore rino
kana vamugabe vafunga kuti gore rino handiti kuita pati zviri kwavari izvo asi vanonga vachitenderwa kuti vaite izvozvo nemitemo yenyika nebhazi dzinenge rakapaswa neparamende nevanhu vemu so napa epoposition inotaura kuti apa daimaita makadai apa daimaita makadai so and hatiti opposition inonyepera vanhu that's why ndc tigara ikatiiwa maelection inonyepera vanhu kuti mune muzimbabwe hamuna masanctions so vanhu tiona vakafunda vachiverenga vachiziva kuti britain yakataura izvo kuti tichitosenza nendc pamasanctions atinopa zimbabwe nenyaya yekuti zvinatiimira zvakanaka vakatorera mira varungu ndo britain inotaura izvozvo kana iye vaadziti vachiramba kuti kunyepa vamunhu vese akasiri vanoziva nezvavakataura masanctions aripo.
Avanga vari nhengo yezanupf vagoodson nguni vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kumutauriri wemdct vaobet gutu vari parunare kumauritius nestudio 7
direct from washington the voice of america VOA.
Makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri muwashington dc
tombotarisa zviri kutevera munhau.
Vagari vakawanda vekumasvingo vopinda muzuva rekisimusi vasina mari dzekutengera hama nevadiva zvipo zvekisimusi.
Asi tisati takupai nyaya iyi nedzimwe, regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vaburitsa mashoko ekurangarira maKristu ari kushungurudzwa pasi rose avo vati vari kutadza kupemberera zuva rekisimusi zuva rinokosha zvikuru muchitendero chavo. VaObama vati ivo nemudzimai wavo Michelle vachange vaine vanhu vari kushungurudzwa ava pamwoyo pavo panguva iyo maKristu ari kutiza misha yavo nepamusana pemhirizhonga munzvimbo dzakaita seMiddle East uko kune chikwata cheIslamic State chiri kutadzisa kuridzwa kwemabhero echitendero chechechi yechiKristu.
Mutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari vanoti nyika yavo iri kuratidza kuti yakunda hondo yekurwisa chikwata cheBoko Haram. Mashoko aya aburitswa pamberi pezuva rakatarwa navaBuhari rekuti Nigeria ichange yakunda zvachose Boko Haram. VaBuhari vaudza nepfenyuro yemuBritain kuti Boko Haram haichakwanisi kungorwisa pose pose pamadiro ayo, mauto kana nzvimbo dzinoungana veruzhinji.
Manyakare panguva dzakadai dzegore kumaruwa chinenge chiri chipatapata vagari veko vachigadzirira kupemberera kusvika kwekisimusi negoredzva. Waiona vanasoro jena vakabata matemo avo vakananga musango kunotema matanda ehuni dzinoshandiswa naanambuya pakubika doro rinozonwiwa pazororo guru repagore. Asi mazuva ano izvi angova matakadya kare asinganyaradzi mwana. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vekumasvingo vakawanda vanoti nekuoma kwaita upenyu pazororo regore rino vanenge vasina chekubata sezvo nzara yakadzika midzi mudunhu ravo. Mumwe wevanhu ava amai Tsungirai Goto vekwabhasira kwaGutu vanoti ivo havana chavanotarisira chinofadza pakisimusi uye gore ravakadongorera vanotarisira kuti zvinhu zvinogona kushata kana mvura ikasanaya.
Zvinhu zvakatiomera nekuti mvura haisi kunaya, zvipfuwo zvedu zviri kuonda zvichatofani kushaya mvura. Apa gore rino Krismas haitimiriri zvakanaka nokuti hatina chikafu chokupa vana, mvura haisi kunaya. apa gore rinouya kana zvinhu zvikaramba zvakadai tichafane nzara pana tizotoenda kuchikoro here nokuti sise vagare vemumaruwa tinotoraramawo nekunaya kwemvura nezvipfuwo kana tashaya mari tinotengesa zvipfuwo zvino zvikafa zvega hatizivi kuti vana vachararama sei saka zvakatiomera
vamwe vagare vanoti kushaikwa kwemvura nenyaya yeupfumi hwenyika hwaondomoka zviri kuita kuti upenyu hwavo home sese Vagabriel Matura vekujerera kusaka vanoti iva vachina kana tarisiro yekuti upenyu hwavo huchanaka rimwe zuva. Vechidiki vachangoroora vanotiwo kutambura kuri kuita vechidiki mumaruwa kwava kusiya vazhinji vavo vaputsirwa dzimba dzavo nekunetsana mumba nevakadzi vavo nenyaya yekushayikwa kwezvikafu. Mumwe wevechidiki ava vatonderai mugadza vanoti vechidiki vave kutopedzisira vava kumanikidzirwa kuparamosa vachida kuriritira mhuri dzavo. Vanoti vamwe vazhinji vakupesana nevadiwa wavo vachiita zvechipfambi kuti vararame apo kizimusi yasvika.
Dambudziko rimwe riri kuitika ndirokuti kunyanya isusu vechidiki tine mhuri kudai so hatisi kuenda kumabasa madzimai atirikugara nawo ayaya vanenge vachitarisira kuti dei vana baba vanga vatibatsira but hatisi kukwanisa kuti tivabatsira vanopedzisira vakuenda kumatare vachida mari dzemaintenance topedzisira takuzonosungwa takuenda kumajere kuya kuya mhuri dzosara dzichitambura hapana anoriritira mhuri idambudziko futi kuvana. Saka tachikumbirawo vanhu vaya vanotungamirira nyika kuti vaite vachitionawo kuti dai tabatsirika nawo tisaramba tiri vanhu vanongosungwa nenyaya yekuti tadza kuriritira mhuri nokuti ndikashayiwa chokubatsira mhuri yangu idambudziko pamba zvakukonzera zvakawanda zvinogona kutuma futi tichirewiwo madzimai edu echidiki vasavimbika mukugarisana vopedzisira vakuita magwina kwina aya wekuti dai ndabatsirikawo ndokupedzisira vakuita zvisina nebasa kusavimbika kana kusagara pamhuri dzavo zvinokonzera kuti dzimba dziputsike. Saka tachikumbira vati vonewo ipapo.
Vamwewo vanoti zvinhu zvikaramba zvakadai zvichaita kuti vazhinji vabvise vana kuzvikoro kunyanya vanasikana ava vanopedzisira vazorodzwa vari vadiki nevabereki vavo vanenge vachida kuwana chikafu. Mumwe mubereki anogara kupikita chengetai huruva anoti ramangwana revana vavo riri murima nekuti havana kana chekuvararamisa.
Ha, ini nyaya iyi inotondirwadza especially isu sevabereki vemunharaunda uno muri kungoona mvura mazuva ano irikunonoka kudi kunaya ende zvichapedzigana kuti titi gore rinouya vana vachapedzigana vakurorotswa kana namadhara nenyaya yekutsvaka chikafu ende dzimwe nguva unopedzigana wakungozvigamuchira unokuti ndokuti uwane chikafu vana vacho vanopedzigana vacha kana nechihure chaicho. Saka ndona sokuti zvinenge zvakatiomera kisimusi yacho haitingambotambi zvinonakidza.
Apo nyika yadongorera muzuva rekisimusi vakawanda vanoti ivo vavakusiya upenyu hwavo kuna nyadenga kuitira kuti vapindire mumatambudziko avo avakatarisana nawo panyika sezvo hurumende iri kukundikana kugadzisa zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Sezvo vanhu vari kugadzirira zoro rekisimusi, tinokukumbirai kuti mutumire mashoko enyu muchishandisa WhatsApp kukwazisa hama neshamwari. Musakanganwe kutiudza zita renyu, kwamunogara pamwe nezvamunoshuvira panguva ino. Namba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 001-202-0318. Tinodzokorora zvakare namba idzi 001-202-465-0318.
Nhasi taita rombo rakanaka, tine vateereri vakati wandei vatumira mashoko avo vachishandisa WhatsApp.
Hello everyone at Studio 7. My name is Edwin. I'm in South Africa. Tiri kuno kwatakambouya kumbozvaka mari tatiza kutongewa mugabe kuZimbabwe. Ndinoda kuti Happy Christmas kuhama dzangu dzese dziri kuZimbabwe nevari muno munyika yeSouth Africa. Kumuri yangu yose kwamagwisa iri kunzvimbo yekuchomorwa rekwachivi. Ndinoti Happy Christmas. Muve negore nyuwani rakanaka zvakare. Isiri babasa tiri kumbozvaka mari tinozova kumusha kunaona yamvura. Tiri kuitira kuti murarame. Tinokutendera Studio 7 kuti panhau nguva dzimwe nedzimwe. Tinogara ndakateerera nhau ndiri muchairi kuno. Izvo zvindatova pabasa angu ndiroshanda usiku. Ndichiteerera Studio 7 ndiri mota ndinoti munoita basa stereki. Rambai makashinga vakomana. Thank you.
Ini ndinoitwa meeting dzokamushure. Tiri kuno kuMolepolole kuBotswana. Chokutanga ndinoda kukwazisa vabereki vangu baba vangu vanaison dzoka mushure vari kwakazangarare kukaroi uko kumashonaland west ndozokwadzisa vana tezvara vangu vari kukajeka chekumagunje uko vaikwazi efaruka ndinoda kuvakwazisa vese nemukoma wangu ariko ikoko kunonzi kuna chiufe ndinoda kumukwazisa ndinoti ngavave nekrisimasi negore idzva rakanaka ndinoda kupedzisa ndichikwazisa hama dzangu dzose dzokadzoka mushure dziri ikoko kumashonaland west ndichiti aiwa ngavave negore idzva rakanaka krisimasi ngaive inofadza najesu kristu ndatenda hangu
kwazuwai kwazuwai pastudio 7 zita rangu ndinonzi Good Hope Manyika ndinoda kukwazisa iwe jonga kandemiri hama yangu newe Blessing Zulu muri kuita basa rakaisvonaka rokuti tikwanise kubatirana nehama dzedu ndiri kukumbirawo kukwazisa mhuri yose yokwamanyika kuuzumba kwamureho ndokwazisawo mhuri yose yekwakangara kuuzumba kwamureho kwakare uye ndinoda kukwazisa manyadawa ose ndinoti kusimba mabhururu angu.
Aiwa, tinotenda zvikuru kune mimose makwanisa kutumira mashoko enyu muchishandisa WhatsApp sezvatambotaura paya. WhatsApp namba yedu inotiyo 001-202-465-0318.
Semazuva ose nguva ndo dzinodzoka dzoita shanje, asi ngatisanganei zvakare mangwana patichaverenga tsamba dzenyu. Musati marara, udzai hama neshamwari dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Forum na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mugadziro yavo yezororo rekisimusi negoredzva.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika, 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 oh, yashika, oh, ngatidemberere hama neshamwari. Isimusi yashika, 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 oh, yashika, oh, ngatidemberere hama neshamwari. Tichitenda kamwari wedu nemitsimo. Tichitenda kamwari wedu nemitsimo. Ngatichengeta kusvika zuva ranhasi. Ngatichengeta kusvika zuva ranhasi. Vakawanda vakoniwa, vakawanda vatadza kupindamo, vakawanda vakoniwa, vakawanda vatadza kupindamo, vakawanda vakoniwa, vakawanda vatadza kupindamo, mugoreja, mugoreja, tinokutenda iwo, mugoreja, mugoreja, inganasi tapindamo, mugoreja, mugoreja, tinokutenda iwo, mugoreja, mugoreja. Yashika, 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 oh, yashika, oh, ngatipemberere hama neshamwari. Isimusi yashika, 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 oh, yashika, oh, ngatipemberere hama neshamwari.
Nako kambo kisimusi kubva kuna Zivai Guvea ne Heritage Band. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Vanhu vakawanda vanotadza kushanyira hama neshamwari pazoro rekisimusi nepamusana pekushaya mari.
Mutungamiri weMDC Vamogens Tsvangirai vanoti kuoma kweupenyu munyika kuri kukonzerwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nebato ravo reZANU PF. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana. Anoti muwe neusiku wakanaka. Ndijonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiya maoko aJonga naChris Gande munhau dzechirungu. Mube nekisimusi yakanaka.